sema wenere du committee ya World Health Organization pamoja tena mkuru director general World Health Organization waninge walikuona sema fungire duwe kuti chirwere ichi che COVID-19 chichagara muvanhu kwenguva ndefu iri kuuya tichagara tinacho sezvinongoitawo chirwere chedziwa kana kuti influenza pachirungu tingati maitikiri achiri kuita chirwere ichi anoratidza kuti chichava chirwere chinonzi muchirungu endemic kureva kuti chicharamba chichiita kunyange pakawana zvikwanisiro zvokuti pave nenhomba kana matherapeutics zvokubatsira vanenge vachirwara tinoona sekuti nguva ichatevera yakati rebei chirwere chicharamba chichidzoka sezvinongoita chirwere chefluenza chiya chinoti gore negore chinodzoka kunyange zvazvo paine mavhaksini anogadzirwa gore negore asi chinoramba chichidzoka chichibata vanhu vakawanda chichiuraya vanhu vakawanda saka tinoti tinodavira kurudziro yekomiti kana kuti yechipande chavana mazvikokota weWorld Health Organization avo vakurudzira kuti zvakakosha kuti boka reWorld Health Organization rikurudzire nyika nokutanga kudzigadzirira kuvaka hwaro hwekuti pasi rese ritange kutarisa nzira dzekuti tichagara sei munguva inotevera tiine chirwere cheCOVID-19.
Zvakakosha sei kuti nyika dzese dzepasi rose dzinge dzichibatana mukutsvaga nhomba kana kutsvaga nzira dzekudzivirira chirwere ichi?
Chinhu chakakosha kuti pasi rese rishande pamwe chete tichitarisa zvinhu zvakakosha kuti chirwere ichi chidzikisirwe mukupararira kwachiri kuita pamwe chete nekuuraya vanhu vakawanda. Ndingati chokutanga chatingade kuti vanhu vatambire chakaburitswa nechipande chana mazvikokota ichi zvikatambirwawo nemukuru weWorld Health Organization ndezvekuti tikatarisa 6 months kana kuti papera mwedzi mitanhatu chirwere ichi chatanga kuuraya vanhu zvichiri kungooneka kuti pari zvino chichivi chirwere chinonzi Public Health Emergency of International Concern pakazobva kuti chinzi it's a pandemic. Zvirava kuti chiri kuramba chichingopararira chichiuraya vanhu vakawanda pasi rese chakatekeshera. Saka chinhu chakakosha izvozvo zvinotikomekedza kuti nyika dzese vana mazvikokota vese vaise misoro pamwe chuma chemuzukuru tione kuti vanhu vese vanobatsirana kurwisa chirwere ichi kutapudza kupararira kwacho zvichienderana nekumisa kufamba kwevanhu kusina tsarukano kuuyawo kuti mishonga iri kutariswa ingava yenhomba kuti vana mazvikokota vese vaise hunyere pamwe chete nezvikwanisiro kana kuti maresources pamwe chete kuitira kuti tive nenhomba dzinosevenza zvakanaka dziri safe dzinoitawo kuti chirwere chisaramba chichipararira kwoitawo matherapeutics iwaya kureva kuti zvinogona kubatsira vanenge varwara mishonga inogona kubatanidzwa pari zvino pane mishonga yakawanda inosanganisa masteroids.
Muri kuona here iro sangano reWHO riri kukwanisa kufambirana nechirwere ichi nekupararira kwachiri kuita?
Sangano reWorld Health Organization WHO riri kuedza asi rinenge rakatisarirei kumashure nokuti chirwere chiri pamberi. Chatiri kuona ndechekuti kubva iro sangano reWorld Health Organization kuenda kunyika dzakazvimirira dzega dziri kuresponda tiri kuita kutevera chirwere kumashure. Chinodiwa manje ndechekuti tiite kuganhura timanye pamberi tisiko kubatana nechirwere nokuti izvizvi tiri kutevera kuti chirwere chiri kupi chabuda kupi tiri kuparadzira sei toitsvaga nzira dzipi dzokuti tichidzivirire. Zvakakosha chaizvo kuti World Health Organization nenyika dzakazvimirira dzivandudze maonero atiri kuita chirwere ichi. Chekutangisisa chikuru ndechekuti panodiwa surveillance yakasimba yekuti tione kuti chirwere chiri kumahotspots ari kupi